chekutanga ndechekuti mupindiro wakaitwa munangagwa muhurumende wakada kufanana nemupindiro wakaitwa museveni muhurumende tichitarisa history nyika mbiri idzi. Iyo Uganda pachayo inyika ine history yezvemakuu. Kana mucharangarira vaidi amini vakapinda nekuu vakazobuditswawo nekuu. Vamuseveni pachavo vaitomboshanda navaidi amini vachizobuditswawo vaidi amini. Saka vamuseveni vanouya kunyaya idzi vane ruzivo chairwo rwokuti munhu angashandisei nemauto kuti asazomubuditsa mukutonga. Pane kakunetsekana katinogona kuita nekuvapo wemauto munhau dzematongerwo enyika zvakanyanyisa kutsekesesa. Asi pamusana pekuti pane treti yakaitika, zvakakosha kuti vakuru vehurumende vazive kuti treti yakakonzerwa nei. Vamunangagwa vakataurira vachiti zvinogona kunge zviri mukati nezanupf. Saka kana zviri mukati nezanupf handioni pane chikonzero chakanyanyisa chekuti mauto yedu aende kunze kwenyika kunopiwa additional training.
Aisi yatogadziriro here yekuita yatingati military rule munyika?
Kune vamwe vanoti hatigone kuti Zimbabwe yane military rule, nhasi tisingati Zimbabwe yange ine military rule makore esapfuura, nekuti military yakangogara inyika presence mupolitics dzemuzimbabwe. Asi zvandirikuona kuti zvichaitika taakuona zvichiitika pachena chena kudarika zvazvaimboita kare.
Hakuna here dzimwe nyika muAfrica dzingava nemuono uri nani kupinda weUganda mumaererano nekugara zvakanaka nekuchengetedza nyika?
Uganda is a curious choice. Ivo vamuseveni vanonzi vamaneja kudila nemauprisings angachiitika kunana Northern Uganda, zvinozoenderanawo nekuti chingati vava successful here mumadealings avo.